manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 3/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa zvikuru vebato Residents Coalition for Change vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika pamberi pesarudzo. Asi veZANU-PF vari kupomerwa mhosva iyi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change riri kuchema-chema kuti nhengo dzaro zvikuru dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru dziri kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kumashonaland west masvingo nekumanikaland asi bato reZANU-PF rinoti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa avo vakakoka nyika makumi mana nenhatu kusanganisira America, Russia neBritain kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu vakazvipira kuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira CCC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoroyerwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANU-PF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoroyerwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tano tichikambe nawo tichiti beta tisangana nevanhu ndina kanzara wangu. Nzendo yekupedzesa inonzi Ngoresha Township. Topata svika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo pandango yerekana ndichipakati kuti ndirikwazisana navo. Panango yerekanawo mumwe murume chairperson weZANU-PF vanoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva svika achingondirova mbama andirovere chibadhitaini iyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera iyi. Ndiye abva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda ichi. Kanzira wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. At moment yasvika kanzira achida kunobata ndobva atorohwawo futi nechi. Nedanda riri ranga akabata riri.
VaNdoroyerwizi vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Tobva tazobva ipapo tichitiza. Tobva tasimuka takananga polisi. Magunje police station. Tobvatasvika pamagunje police station ndobvata reporta nyaya yedu. Nyoresa docket redu, tobvata totora docket number yedu, tatora shuwa watinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopa vachazotora matano mapurisa ipapo.
Asi mutauri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNajo Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANU-PF is a peaceful party, like I have always mentioned, kuti kupati yedu hatiite mhirizhonga and hatiauthorize violence. President is on record every day pavanovadzisa vanhu vachitaura nezvenyararo kubva panguva yatiriino kusvika vanhu vese maelections apera.
Mirishonga inonzi yakaitika kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadhi 13 vaKaleb Nongo vanoti vakarohwa nevatsigiri vebato reZANU PF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vochoti ngatimutore vochobva vauya futi zvepiri second time ndobva vakazondibata vochoti ngatiende naye. Vandisunga makafs, vandisa motikari. Vakandisunga makafs ndi Christopher Matambo okuwadi 18 mukonstabulary. Then vamwe vake group rake anazvotona nevamwe vese ndivo vakazondirova ndakasunga makafs ndiri mumota imomo. Vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazo rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vachafadzwa mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitole vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefazi chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosa. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Gore rino rave rekutanga bato rinopikisa MDC rakaumbwa muna 1999 richitadza kukukwidza matunhu ose enyika musarudzo dzedare reparamende nemakanzuru akawanda. Izvi zvinotevera kupatsanuka kwebato iri nenyaya yekurwira ushe. Asi zvaitika gore rino izvi zvinoreva here kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora.
Vanhu vangaziva kuti iko zvino takarambirwa maMP edu 87 aifanira kupinda musarudzo iyi nokuti pakanzi takanonoka kubhadhara. Asi hatina kunonoka nokuti zeki yacho ndiyo yanga isina zvikwanisiro zvekuti tibhadhare. Hazvisi zvinonetsa kuti mutione kuti sei MDC iri kurambirwa nezeki. MDC ndiro bato chete rakatora zeki rikaenda nayo kukoti panyaya yedelimitation. MDC haina kushayiwa vamiririri, haina kushayiwa maMP.
Asika kunyangwe dei vakabvumidzwa vamunzora muri kuti vakarambidzwa, tiri kuona kuti manga musina kukwanisa kuti mutsvage vamiriri kumatunhu ose.
Vamiriri vanga vakakwana. Kune vamwe vasina kukwanisa kupinda vakaitwa disqualified nenyaya yedelimitation yatanga tichataura. Akanominetwa nevanhu vasisiri muconstituency make nokuti anga asingazivi. Tine 73 vanhu vakaafektwa nenyaya idzodzo. Saka ne 87 MPs plus 23 tinenge tiine around 111 members of parliament tinokwanisa kufoma government nekuti isu hurumende yedu inenge ine maminista asingadariki 21 uyezve tinoita inonzi focused campaign. Hazvibatsiri kuti tiise vanhu kwatinoziva hedu kuti kubvira nekubvira MDC haina kubvira yambowana utsigiri hwakakwana ipapo.
Imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu vakawanda munyika vamonzora inyaya yekugadzirisa upfumi. Zvinhu zviri kudhura, dhora remunyika riri kushaya simba. Imi mungagadzirise sei nyaya dzezveupfumi kuri kuti masarudzo?
Tikuda kugadzirisa kuti tipe interest free loans kuvana veZimbabwe kuitira kuti vatange tuma business kwavo tudiki. ano employer kana kupinza basa wanu 5 wanu 10 tinenge tichito kamura panyaya ye unemployment tinenge tichito gadirisa hupfumi nekuti mukatarisa nyika dzakapfuma dzakaita sana America dzakaita sana Britain dzakapfuma not on the basis of big business but on the basis of small business. Isusu MDC, we are not going to look east or look west or look north or look south. MDC is going to look everywhere. Toita shamari yevanhu vane zvinhu zvavo. Toita shamari kushamaridzana nana America, nana Britain wacho, nana China, nana Russia. Hatiketi wounza mari yavo muZimbabwe. To vura ma business, to vura migodi, to vura ma supermarket, to vura ma industry. Those are the chaitaisos. Tine mari ye gold, diamond, platinum, iko zvino kwaonika oil. Asi dambudziko remuZimbabwe nderekuti mari iyoyo inodyiwa nemhuri shoma, dzine simba mhuri shoma, dziri limiti kuvatungamiri wehurumende. Saka tichabvisa nyaya yehuori ihoyo.
Vamunzora, asi munoona sarudzo dziri kuitwa gore rino idzi dzakajeka here zvekuti hapazoite mutauro dzikapera?
Sarudzo idzi hadzina kumbojeka zvachose. Iko zvino mukatarisa paredhiyo pari kungoburisa nyaya dzimbo dzavamunangagwa chete. Hapasi kuimbwa dzimbo dzamonzora, hapasi kuimbwa dzimbo dzachamisa, hapasi kuimbwa dzimbo dzamadhuku kana dzevamwe. Sarudzo idzi hadzina kumbochena zvachose.
Saka hapachine mukana wekuti kana kwakuverengwa mavhoti inenge yamonzora monzora ra ra ra.
Hakuna chinoramba. Nelson Mandela akataura achiti, a saint is a sinner who keeps on trying. And hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye sekutaura kwandaita kuti free education votai makatarisa vana venyu ramangwana revana venyu votarisa utano hwenyu so yes after I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra is going to come.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachitaura pari parunare muHarare. Hurumende inoti mitemo yakadzikwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika yabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Nhasi dhora remunyika ranga richitengwa nemari yakati wandei zvishoma pane rayaitengwa naro nemusi wechishanu, asi richiri kutengwa nemari inosvika zviuru mashanu kana kuti 5,000 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rimwe chete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dhora remunyika richiri kumawere zvekuti kuti rimutswe saRazaro zvakatokona n'anga murapo achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya avo vanoti vane chivimbo nezviri kuitwa nehurumende uye dhora rasimba.
Hurumende yaita kuti mari yedu yenyika inge ichishayikwa, mari yedu yenyika isapfachurika, mari yedu yenyika inge nekuburikidza kwaizvozvo iine simba. Saka tasvika pachikamu chekuti tachizochiita chikamo chenyika. Saka zvese zvatatifamba rwanga rwuri rwendo. Saka rwendo urwu tinoona sekuti taakuvavarira kusvika patinoda.
Asika Eva Gwanyanya, vamwe vari kuti izvi zviri kungoitwa kwenguva pfupi pfupi, kungori kutura befu nekuti hurumende paichawedzera vashandi vayo mari dhora richatanga kushaya simba, uyewo paichatanga kubhadhara makambani anonzi haasi kubhadharwa iko zvino, zvinenge zvaakureva kuti mari inenge yawanda zvakare inenge ichitenderera.
Hurumende ine urongwa hwokubhadhara vashandi, asi vachibhadhara nemari yekunze kwenyika mayusa saka iroro handiwo miriri dambudziko revashandi hurumende zve pane vamwe vanga vachigadzira vachiita mabasa pahurumende vachivaka zvidziro zvenyika infrastructure zvimwe zvakasiyana siyana vanga vachibhadharwa mari dzakawanda munyika muno vaakubhadhara zvakanyanya makambani iwayo mari kunze kwenyika saka havagoni kuchitira chitangano zvekunodzinganisana kutsvaga mahisa saka iroro handioni riri dambudziko rakanyanya nekuti ndourongwa hwapindana nehurumende
vamwe vanotioka hurumende panguva yesarudzo inotanga kupfachura mari hazvizoitike here izvi
tinangana nesarudzo kare kwese kwese taiziva kuti nguva inoyi inguva yakanga yakaomera hurumende kuti itange kuita zvisungo zvinoita kuti mari isanyanya kutenderera zvakanyanya kunyanyanya yemunyika nekuti ndo raitova dambudziko nekufunga kwevanhu kuti hahurumende haigoni kuti isunge mari isaka tanangana nesarudzo but zvaitwa takanangana musarudzo saka zvinoreva kuti hurumende yakazvipiraka kuti isusu patiri kukoshesa nhasi uno izikamu zvekuti tinotanga tamboti zvimboshata kuzozviona kana sarudzo yapera izvo zvaisisika kumashure zviyazvo zvinenge zvisipo mwaka uno
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano
ichokwadi kuti zimbabwe dhola rambomira kutiza zvaranga rachiita masvondo apfuura handiri kuona kuti hurumende vari kupembera kuti takwanisa kumaintaina stability asi chokwadi chiripo ndechekuti vese vanhu vezimbabwe vakabvunza vanoziva kuti reti aitizi everyday
munorevera pamuzvinafundo mungatsanangura
inoti ikati mhanye mhanye yasimuka yaenda yapengereka yombomira ichitora befu sei yamira reti inhau yekuti ndofunga mese makaona pakanyora minister of finance statement yekuti mataxes avafanira kubhadharwa nezimbabwen dollar ivo vakati zvakare vachambomira kubhadhara macontractors nemaservice providers anoshandira hurumende anogadzira marod nevanosupplya magoods
izvi zvinorevei muzvinafundo
zvakangofana nekuti tiri panguva yemizanyo yekuti vamira kubhadhara maservice providers saka vanowanzopengereka pablack market havana mari yacho nekuti ministry of finance haisi kubhadhara ukowo macivil servants vari pamutsanyo nekuti mari yavakapiwa vakapiwa mari shoma saka hurumende yava kutemba nekuuraya maticha nemacivil servants nenzara voti takwanisa kustabiliza rate at what cost ndiyana ari kutambura nemamajors iwayo saka tichabata mutsanyo uyu kusvika riini
zvii zvamunoona zvichiitika mune ramangwana
chandoziva ndechekuti panguva diki iri kuteera macivil servants achapiwa mari yekupfuura 1 million zimbabwen dollar pamwedzi hazvigoni kuti hurumende irambe yakaoma mwoyo kuti hatikwanisi kubhadhara nekuti mari yavakutambira haichatengi chinhu zvachose pamusoro pezvo macontractors havakwanisi kuramba vachiyanyima mari nekuti vakavanyima vachamirawo basi uko hurumende inoda kuonekwa kuti iri kuita something background sezvo iri nguva yemaelections saka vachavabhadhara zvekare vachamanikidzwa nesituation muna julai kuti vaite inonzi supplementary budget iyo ichaitwa iriti ine matrillions akawanda anopfuura 10 trillion dollars kana minister of finance vaida kumirira pachokwadi
izvi zvine matambudzikoi chaizvo muzvinafundo
zvese izvozvi chaita kuti mari inge yawanda kuti mumarket reti it is saka hongu yesu reti inonge yambotora besu yekumbomwa mvura asi ichasimukira zvakare nenhau kuenda taura iyi
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muharare
muchirongwa chedu chatiri kutaura nevechidiki vekuzimbabwe vakauya kuno kuamerica pasi pechirongwa chemandela washington for young african
Leaders Initiative kana kuti YALI chine hurukuro na Muzvare Charmaine aiziva Kahia. Muzvare Kahia inyanzvi yekugadzira mishonga ichishandisa umhizha neumetura kana kuti computer aided drug design and discovery. Pari zvino Muzvare Kahia vari kukwenenzvera zvidzidzo zvavo pachikoro cheLeadership Institute of University of Maryland, Baltimore kuMaryland. Vanoshandawo sechipangamazano mumasangano akaita seElevate Trust uye neUNESCO. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndiri mukadzi wechidiki anoita zvekushandisa inonzi STEM, zvinoreva science, technology, engineering nemathematics, ende ndichishanda mubazi rinoona nezveutachiwana hweHIV uye mashandisiro atingaite machine makombiyuta kuti tigadzire mishonga nekukasika, mishonga inobva munyika yedu inogona kubatsira vanhu vedu nekuti HIV inosiyana siyana pasi tenderere.
Chakaita kuti muti imimi 2023 ndoda kuenda kuchirongwa cheYALI kuAmerica chii?
Ndakatanga ndiri mwana mudiki kuda kuita zvescience, asi ndaishaya vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndiwane gwara chairo randingaende naro kuti ndisvike kwandaida kusvika. Saka ndakaona kuti sezvo ndave pandave ndinogonawo kubatsira vamwe vana vechidiki, kunyanya vasikana vanobvawo kumamisha, kuti vazivewo kuti ivo vanokwanisawo kuita zvese zvavanoda mumwoyo mavo, zvavanenge vachiudzwa pamwe kunzi hazviitike nevasikana, kana kuti zvavanenge vachifunga kuti munyika medu hazvikwanisike. Ndiripo kuvaudza kuti aiwa, unozvigona. Uyewo nevanakomana vachiona kuti vasikana vane nzvimbo yavo mukurarama kwedu, and tikashanda tese tinova neZimbabwe yakanaka.
Chamuri kutarisira kudzidza imi muchirongwa ichi mugotakura kudzokera kumusha chii?
Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndakaona kuti ndaishaya mashoko nemasvikiro andingaite muvanhu vari mumatunhu akasiyana siyana kuti ndivadzidzisewo nezvekukosha kwesayensi mukurarama kwedu uye kukosha kweku pinza nekukurudzira vasikana kuti vaitewo zvinhu zvinenge science, technology, engineering nemathematics. Saka ndakatsvaga program ingandibatsire kuti ndive nezvikwanisiro papfungwa uye nekuziva zvinhu zvandisingati ndambodzidza zvingandibatsirawo kuti inini mubasa rangu tigogona kusvikira munhu wese anenge achida kubatsirwa.
Muzvare Charmaine aiziva Kahia vachitaura vari parunare kuUniversity of Maryland kuBaltimore naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika nhatu dzemuEurope svondo rinouya kuti vanoziye nyaya yekuti vobatsira seUkraine muhondo yayo neRussia. Iko zvino tochimbotarisa nyaya dzezveutano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nyaya yekuti vana vakambogara vari mudzimba munguva yechirwere cheCovid-19 yakapa kuti vakawanda vane makore ari pasi pemashanu vatadze kutaura. Nyanzvi idzi dzirikurudzira vabereki kuti vaone kuti vana vaenda kunotamba nevamwe kuti vakwanisewo kutaura. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Tiripanyanga vanoti chinokonzera vana kutadza kutaura inyaya yezvirwere zvenzeve nezvimwe zvekuzvarwa nazvo, asi vati zvakakosha kuti vana vaende panze kunotamba nevamwe. Vati kuendesa vana kukireshi kunobatsira zvakanyanya, vachiti vana vari mumadhorobha ndivo vari kunyanya kusangana nematambudziko aya nekusawana mukana wekutamba nevamwe.
Nefamba kwenguva tinoona kuti mwana anokasika kudzidzira kutaura kana aine vamwe vana vanotamba nawo nekutaura nawo nevanhu vakuru ofuta chimutaudzawo asi kangosiiwa chinonzi mwana asinga taura isara akagara mumba achingoona TV asina zvimwe zvaari kuita tinodzosera kumashure mamilestones emwana satokurudza kuti vana ngava kurumbidza kuinteracta nevamwe vana vakurumbidza kana kuenda kumacrash kana kutamba neshamwari wepamanext door zvinobatsirawo kuti mwana akurumbidze kudzidzira kutaura abate mashoko nekukurumbidza kosi kana asingataudzowo hapana kwaanodzidzirawo kutaura ende hapana magondera anozomboita kutaura
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vana vacheche vanofanirawo kubatwa zvakanaka kuti vasakuvare musoro izvo zvinogona kukanganisa utano hwavo
themba lebo pakusunungukawo lebo ikange ichinonoka ikatora nguva yakareba oxygen yekuenda kubrain ikaita shoma zvinokwanisa kukanganisawo brain dzemwana dzinonongawo kudevelopawo unononga kutaura ndezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonzeresa zvakare ende tinoona zvakare kana mwana azvarwa iye anofanira kubatwa zvakanaka chaimwisawo nekupiwawo chikafu chine utano especially first 6 months mwana anofanira kuwana itoti exclusive breastfeeding zvinobatsira kuti brain development yemwana itoze kuti fast vana asingayamwisiwo brain dzavo dzinonongawo kudevelopawo iminiti yavo zvakare inoitawo wiki
amai esnat murerwa vanoti mwanakomana wavo uyo ave kuyunivhesiti kunze kwenyika akasvitsa makore mana asati aive kugona kutaura zvokuti ivone murume wavo vakatombofunga kuti aiva mbeveve
saka aigara achiona makatuni akazvinyararira kana kuti aitoenda pakompyuta paanga kuma 2.5 years anga akuita zvekompyuta magames akudzidzira magames asa asingatauri handiti zvokuti ini ndakatorohwa neana kuti mwana uyu anonoka kutaura 3.5 years saka ndakaona kuti zvokugarisa mwana asina vamwe vana vadiki vaanotandadzana navo zvinononoka kusimudza rurimi rwake kuti agone kutaura
asi amai Sabina Madika vanogara kunharira kuchivhu vanoti zvimwe zvinotadzisa vana kuti vakurumidze kutaura kanyama kari pasi perurimi kakanamira kumazino epazasi ako kanotadzisa kuti rurimi rusimuke
zvakakoshera pakuti mwana akabarwa zviya zviya iwewe mubereki unofanirwa kuziva kuti mwana wako zvaari kuchema ari kusimudza rurimi here kana kuti ari kuradzika rurimi saka kana achichema akaradzika achichema mbijana akaradzika rurimi ndopatopanechi ane rurimi
vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzi waDr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti karurimbo ako kanozikanwa nezita rokuti tongue tie pachirungu kanogona kugadziriswa nenyanzvi
mwana mwana asingagona kuburisa rurimi saizvozvo mozaita haaro akasunga zvemene to the floor of the mouth asi kana achigona kuburisa rurimi kudarika mazino ake pasi kungobuda panze mbichana kudarika haana tongue tie ane ino problem but not tongue tie so ndozoona vamwe vachienda kumachiremba vamwe vachienda kun'anga dzakasiyana siyana vochekwa ikoko the area under the tongue iyoyo ine ropa rakawanisinga zirota zvakawandisa vana vanofa vanobleeda to death kana zvikasiyata properly
ongororo yakaitwa neWall Street Journal nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekutaura inoratidza kuti vana vazhinji vakaberekwa munguva yecovid-19 vari kunetsekana nekutaura sezvo vainge vasingakwanisi kutamba nevamwe paongororo yevana mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vakaongororwa muamerica vari pasi pemakore mashanu zvakaonekwa kuti huwandu hwevana vainge vonetseka taura hwainge hwasvika pazvikamu zvinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.6% kubva muna 2018 na2019 uye muna 2021 kusvika muna 2022 ongororo inoti vana ava vanoda kubatsirwa nechimbi chimbi sezvo vachizoita matambudziko kuchikoro kana tozotadza kutaura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinidze
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekumira kwaita yemamiriro akaita upfumi epari zvino vamwe vachiti dhora remunyika riri kudzikama asi vamwe vachiti riri kungotora befu tichataurisawo nyaya yemutambo wecricket uri kumangwana pakati peZimbabwe neScotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanopikisa vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka uye tosangana zvakare mangwana mangwanani iko zvinondokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.